Don't miss Border Crossings every weekday at 1500 Universal, only on The Voice of America.
Mangwanani akanaka vachereri, tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechina chikunguru 16 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu, 1095. Urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget kana kuti midterm budget review hunotarisirwa kubudiswa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi vaviri nevashanu vakabatwa nechirwere checoronavirus nezuro, zvichireva kuti munyika mave nevanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu, 1095, vabatwa nechirwere ichi. Pane vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vatatu vakabva kuSouth Africa uye vamwe makumi maviri nevaviri vakachitapurirwa muZimbabwe. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamakumi maviri. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi pari zvino mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu, 395. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nemashanu, 95,000. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nemashanu, 625,000, vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vapora vanodarika zviuru mazana matatu zvine gumi nevatanhatu, 316,000. Vanhu vafa vanosvika zviuru gumi nezvitatu nemazana masere ane makumi mapfumbamwe nevanhumwe, 13,797. Kutare zvemari muzvinafundo Mturi Ncube, nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget pakati pegore kana kuti midterm budget review. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vaNcube vanofanira kunyatsojekesa kuti nyika yananga kupi munyaya dzezveupfumi, sezvo iko zvino waita kunge basket ratizerai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZANU-PF vanoti vaNcube vane mutoro wakakura.
VaNcube vanenge vane chikomo chavakatarisana nacho chavanofanira kuti vakwire, nekuti tikatarisa kutangira kumaprices mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, poita yatinoti inflation iri kuramba ichikwira. Saka pavari kuita midterm policy review apa, tiri kutarisira kuti vangaisa mamezures ekugadzirisa maprices kuita confidence improve mumarket, nekuti maprice kuramba achikwira kwaari kuita zviri kukonzera kusagadzikana. Vakatarisa kuti vashandi vakutarisirwa kubhadharwa mari yakati wedzerwei, vamwe vakutarisira kuti vabhadharwa maus dollars. Saka vaNcube vanofanira kupagadzirisa ipapo.
Vativo budget rose rave kuda kuongororwa patsva.
Tinotarisira kuti vatarise yatinoti budget review, nekuti mafigures ekutanga kwegore nepatasvika pano exchange rate kufamba kwayaita zvakureva kuti dzimwe mari dzava dzakaiswa pabudget hazvichakwanirani. Ndekuzomiswa kwakambozoita economy nelockdown yenyaya yeCovid. dzimwe mari dzaitakatarisirwa dzichange dzichipinda muekonomi hadzina kupinda nekuti vanhu vakazombogara about 3 months vasingaendi kumabasa saka zvinhu zvokuti zvakuda maadjustments ekuti vatarisana navo kuti zvingagadziriswa sei
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanotenderana nemaonero aya vachiwedzerawo kuti
saka hapana nyika inogona kubudirira kana pasina currency or macroeconomic stability saka zvazvakakosha kuti waunze matano anoita kuti muwe nekugadzikana munyika matingati macurrency reforms But kuti macurrency reforms ange achiva sustainable panofanira kuwane kuwirirana pakati pehurumende pakati pevemabhizimusi pakati pemacitizens pakati pevanoshanda matrade unions vashandi nepakati peeven vanoshanda vari muinformal economy saka zvakakosha kuti pave neconsensus in terms of nature yemacurrency reforms atirikuda anoita kuti pave nekugadzikana pazvino munyika
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vanoti vashandi vave kuda kuti vanxube vabude pachena pakushandiswa kwemari kuti nyika ichaenderera mberi ichishandisa dhora rayo here kana kuti kushandisa dhora rekuamerica
vamutuli nxube vanofanira kuva vakatoona kuti mhepo iri kuvhuvhuta ichienda kupi mamiriro yeufumi wakamira sei zvinofanirwa kuitwa ndezvipi maketi yatotaura yega kuti iyo zvino nzira yatinofanira kutora inzira yokuti tinofanira kuva chichishandisa American dollar ikonomi yese zvayo chikerere
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vativo nyaya yemari inofanira kugadziriswa
Tiri kutarisirawo zvakare kuti paitwe ma tax concessions kuti mari yemutero inotererwa nemakambani kana inotererwa nevashandi idzike nekuti makambani akaomerwa vashandi vakaomerwa kunyanya kuburikidza nezvanga zvichitika maererano neCOVID-19 nokuti makambani mazhinji anga akavhara iye zvino achiri kutanga kusimuka saka pakagadziriswa ipapa zvinobatsira kuti makambani arerukirwe uye vashandi varerukirwewo chimwe chatiri kutarisira ndechekuti nyaya dzeinflation dzigadziriswe patorwe matano ekuti inflation yedu idzike nekuti pairi pakanyanya kusimuka over 700% inflation inoita kuti zvinhu zvakawanda zvisashande zvakanaka mitengo inenge ichikwira mari dzinotambirwa nevanhu dzinenge dzisingakwane makambani anenge achidhurirwa nezvinhu zvaanoda kutenga kuti vashandise mumakambani avo
kusagadzikana munyaya dzezveupfumi kwave kupa kuti mauto nemapurisa agare akadzipakatira nekutyira kuti vanhu vanogona kupandukira hurumende ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
Mende yakazivisa nechitatu kuti wandu wevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wakakwira kusvika pachiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095. Mumwe chiremba Dr. Edgar Munatsi avo vari kuBritain vanoti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi zvikuru muvanhu vagara vari munyika richanetsa kudzivirira nekuti vanhu vanga vasiri kutevera zvakadzama mitemo yekuvhara kumeso pamwe nekugeza maoko ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
ndingangoti manhamba zatiri kuona kuZimbabwe vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ari kuinkriza and mukuongorora kwedu zvinoratidza kuti pane zvikonzero zvakati wandei chimwe chezvikonzero ndechekuti nekuda kwekuti vanhu vazhinji kuZimbabwe vanorarama nekutengesa nekuita mabhinda uku. Vazhinji vanga vasiri kutevedzera mitemo yelockdown yesocial distancing nekuda kwekutsvaga raramo. Nekuti vamwe vanenge vachitaura kuti kana tikange tisina kunotengesa padiki pandatengesa ipapa musika kana panga mutaundi, mhuri dzavo hadzingava nezvekudya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hurumende yanga ichiita zinengenene pakukontrola chirwere ichi, kunyanyanyanya makwarantaini centers. Yeuka pachirongwa chino takataura kanenge kakati wandei kairi katatu chema nekuti makwarantaini centers ekuZimbabwe haasi kunyasi kugadzirwa zvakanaka zvinoita kuti vanhu vasabata nechirwere. Takatanga tichiona manhamba evanhu achingokwira makwarantaini center tichiti asi manhamba aya makwirira ari kuita zvinoita sekuti vanhu vari kuzowana chirwere vatopinda makwarantaini centers. Zvadaro tikazotanga kuona manhamba mashoma-shoma evanhu vaitaurwa vachinzi abatwa nechirwere checoronavirus asi hapana kwaakamboshanya kana kunyika kwaakabva, anga angori muno kuti aiwana kupi hakusi kuzivikanwa. Izvozvo ndo zvakava mucherechedzo wekutanga kuti pane dambudziko hurumende yanga iri kumashure panyaya dzekutesta.
Ko, panyaya yekuti vanenge vakasangana nevanhu vane COVID-19 vagozoteerwa vachionekwawo kuti vari sei, inganzi conduct tracing, muri kuonawo pave neshanduko here?
Vanogona ngavawedzera zvavo asi hazvisa zvanyatsosvika chaipo, nekuti kana mukaona kuti vazhinji vamwe vari kunotestwa vanenge vachitestwa nekuti pamwe ane zvaari kunzwa, hurumende inofanira kuti vanhu vese vatestwa vateerera vanhu vese vakasangana navo. Nekuti kana tikamirira kuti kana vamwe vanhu vakasangana nemunhu abatwa nechirwere chekorona azouya ega nokungoorwara, tinenge taakumashure. Nekuti mugarangarira takambotsanangura kuti kana vanhu vachifamba zvavo zviri nyore, mukatarisa mafambiro anoitwa kuZimbabwe, vanokwira makombi, vanokwira mazupko anenge akatswinyikidza nayo. Ukapinda muzupko uine chirwere checoronavirus chikatapukira kuvanhu vairi vatatu, vairi vatatu vavo vachatwawo kuvanhu vairi vatatu vavo, saka panopera svondo chirwere chinenge chatekeshera ende chinenge chaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Saka hurumende ipapo iri kumashure, inofanira kuti vakwinye masokisi ipapo pakugadzisa nyaya yekuti contact tracing. Munhu abatwa nechirwere chekorona ngatione vanhu vese vakanga vasangana navo, kana vasiri kurwara ngavaiswe muisolation yeingava isolation yemudzimba mavo, asi togara tichiona kuti vanhu ivavo havazofambi fambi vachitapurira chirwere kuna vamwe vanhu vasina.
Dr. Munazi, tinonzwa vamwe vachinzi awanikwa aine COVID-19 asi ukamubvunza munhu iye anenge achitaura kuti handina pandiri kunzwa, zvinokwanisa here kuti munhu awanikwa aine chirwere ichi asi asina zvaari kunzwa?
Pacoronavirus ukatirangarira kuti dambudziko ranga ritoripo necoronavirus iri ritoripo nanhasi, nderekuti kukontrola kwayo kwakanetsa mazuva ekutanga nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainge vasina chavanonzwa kana zviya zvinonzi vanhu vanogona kunzwa musoro kana kuzarirwa. Vazhinji vaingorwara vasina chavari kunzwa, inonzi asymptomatic transmission, asi achikwanisa kutapurira mumwe chirwere. Saka izvozvo zvinoitika zvekuti munhu anenge asina kana paanonzwa kana panoti ngenyeni asi coronavirus ainayo ototesta positive.
Avo vange vari Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Kunyangwe hazvo sangano rinomirira varaidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richifadzwa nekubvuma kumbomiswa kukuvhura kwezvikoro kwakaitwa nehurumende, munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vanoti hurumende ngaitore mukana uyu wekuwirirana kwayakaita nevarayiridzi kuti ishande nevarayiridzi mune zvimwe zvizhinji zviri kukurudzirwa nevarayiridzi kuti zviitwe, vachiti kana mativi ese achiwana paanombowirirana seizvi, chiratidzo chekuti kana vanhu vakateererana vanogona kubvumirana muzvirongwa zvavo.
Isu sesangano romirira varayiridzi kumaruwa tatambira zvikuru nyaya yataurwa nehurumende kuti wanika wachapostipona kuvhurwa kwezvikoro, nekuti iyi ndonyaya yataigara tichitaura. Saka tinotenda, tinotambira zvikuru danho iroro, asi panguva ino zvekare takuti takufanira kuisa musoro pamwe chete tigadzirise kuti zvikoro zvedu zvinge zvakanaka, tiite gadziriro rakakwana kuti panguva inozovhurwa zvikoro denda iroro rinenge risingazokwanise kutapurirana.
Imimi sevarairidzi kana takatarisa mberi kwatiri kuenda uku, nhano yamava kutora ndeipi?
Tine imwe nyaya yatiri kumhanya nayo panguva ino iri nyaya yemuhoro. Nyaya yemuhoro inyaya yatiri kumhanya nayo izvezvi tiri mubishi kutendera madistrict education ese tichiratidzira tichiisa nhunha dzedu, nekuti nyaya yemuhoro haisi kudzoka kumashure. Vashandi havana cheuwiri, varairidzi havana cheuwiri, saka tiri kuti vanoda kuti vange vachipiwa maus dollar. Saka tcharamba chidaro kusvika zvehurumende yateerera sekuteerera kwayaita panyaya yekorona iyoyi.
Avo vange vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Apo mamiriro akaita zvinhu munyika achiramba achipa, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukurudzirwa kuti vaite hurukuro nemapato anopikisa kubatsira kugadzirisa zvinhu munyika, zvikuru sei nyika yakatarisana nekuratidzira kukuru pakupera kwemwedzi uno. MuHerald mune nyaya inoti gurukota rezvedzidzo yeprimary neyesekondary vaKain Matema vakaudza paramende nezuro kuti kunyorwa kwebvunzo muna Mbudzi November gore rino kuchazivikanwa mushure mekunge hurumende yagutsikana kuti matanho ayo ekumisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 ari kubudirira. VaMatema vakati havagoni kutaura kana vana vanonyora bvunzo dzegrade 7 neO level neA level vachanyora bvunzo dzemuna Mbudzi gore rino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Vanamukoma Jongo akandimire nevamwe vose kuStudio 7 iko. Ndinoda kungotaurira zvangu ruzhinji rweZimbabwe kuti musi wa31 munhu weSame Street, whether uri kumusha, whether uri muHarare, pese pauri, munhu wese ngabude apinde mustreet. Hatidi corruption, tingarambi tichisekerera zvinhu zvakaora zvakadaro. So 31 July munhu weSame Street.
Mamuka seiko paStudio 7 apo? Ini ndoona kuti kuratidzira uku vanhu nga vatonoratidzira kozi hurumende iripo yaizi zvainoita. Izvezvi vashandi vehurumende vanotambiriswa mabhondi apa, haiwakiri vashandi wedzimba dzekuti wagari. Munhu ari kuda mari yerenda, ari kuda maizi apa kuti utenge yusa pei yese, iri kutenga 50 yusa apa, ari kuda chikafu chekuti udye. Saka hurumende iripo haina kana umborongeka.
Vateerero Studio 7, izvi zvakungoda nyasha naMwari mukati. Izvi chingaite zvishamise here zvokuti anzi vanhu vari kungosungwa shungurudzwa inhaya yekuti vanhu vari kunzinzi vataure zviri kuitika. Nayo iripo chete vanhu ngavasati hurumende, hurumende ngavanhu ngavataure chokwadi tiye Mnangagwa ndozvinongodiwa chete apa, ndiye Mnangora zvino. Takurimemba mashoko aanikinaneusunjamisa aya ekuti munhu anotunga vanhu ndiye anenge asarudzwa nevanhu. Iyo ari kuenda kunonyoresa vana bvunza, vari kunatsowana mari yache? Hapana. Kuivana komichi kana namonzora wachewa ngaaende kwaanonyoresa vanhu vacho, ngaaende muzvipatara anorapa. Andi vakati hanzi ZANUPF nosenza ega munikini muparliamendi kaishandezvi.
Makadii makadii kuvashamarari veStudio 7, vana mukoma Jonga nana mukoma Blessing. Ini ndinotosapota vanda kunoratidzira musi wa31 kuti avaratidzire. Totoshavawo kuti toenda sewo kuno nehowandi kwedu kunototori kuvanhu vanotosvika kuma300 kuti aida tinowedzerawo nhamba iyoyi. Saka totoshava kutoti toendawo sei nekuvha kwawo kwamabhodha tiri kuno kumupumalanga. Zita rangu ndonzi Meya Chirima. Saka taida kuti tinoratidzira zvamasini, taida kuti tinobetserawo vanhu vari kuZimbabwe mukuratidzirawo kuzvine mutsindo chaiko musi wa31 July. Havarambe vakashinga because tikasatoshinga avo masoja anotitungamira vasina kuenda vechikoro. Zimbabwe vona inoisi tiri kutotambura tiri kuno kusouth africa, totodawo kutoti tigare kumusha ikoko. Asi kuti namaomero akaita zvozvi kuZimbabwe toshava kuti toenda sei.
Makadini makadini makadii vashamarari veStudio 7, handinga kunongedzi ine mazita neuwandu hwenyu, asi ndoda kungo kumhorosa ndichiti stay home stay safe. Mongoitoka zviri kutaurirwa vamwe kugeza maoko nokuita zvese. Ndine nyaya diki diki yandinoda kutaura yemusi wa31. tichikuratidzira kuchava kuriko asi tisapembedzane vamwe muchizopinda madziro kutangirana dziro ravamwe musingazogoni kuripedza kana tati tese ngatishinge munhu wese ngaashinge kana tati tese ngatibatanei tikutsirane chinhu ichichi kwete kuti vamwe munozohwanda kana kuti vamwe munozoita vananyati mozobudikira maakukoko vamwe maakunzenga vamwe maakuzungunika aiwa 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 kunaka kwechinhu kunakira tese kuipa kwechinhu kuipira tese tese tiri kutenga mushopo one tiri kuramba unhu hwanyati number one number two ngatiitei mwoyo umwe kana takwara ngatikwarei tese neuwandu hwedu ya ndatenda hangu ini simba ndatenda zvikuru
kwazwai kwazwai vashamarari vese vestudio 7 ndokutendai zvakanyanya nebasa ramunotibatira rakanaka aiwa ndiri kuda kumbotaura zvangu pamusoro pemasuja edaya nemapurisa kuti aiwa nyika yoparadzwa here kusvika pokupedzisira makangobata maak-47 enyu taivo kuti nyika isununguke masoja nemapurisa tendeukai chinotova chikumbiro kwamuri kuti tendeukaivo mubatane neveruzhinji sezvakaitwawo kumalawi tiwanewo rusununguko tidzoke tishande munyika dzedu aiwa chinotori chikumbiro nokuti hei zvakatiomera kuno kwatiri kunoku dai nange mapurisawo zveshuwa tirikukumbirisaiwo kuti aiwa musashandiswe zveshuwa mungambaiti munhu mungatenzi dai mundotora munhu kana kuchipinge kubva Harare nokuti wataura pasocial media kutaura zvisingafadzi hurumende asi vanoba mamiriyonzi nemamiriyonzi vasingateverewi aiwa mapurisa emi nemasoja tonzereiwo kunyasha mutitunga mutigonerewo mutisunungure aiwa ndinokumbira panguva ino zveshuwa kuti musi wa31 uyu mugonerewo kutevedzerawo zvese zvinodiwa panenge pachiitwa demonstration yekuti zvinhu zvifambe nyika isununguke aiwa ndatenda zvangu zita ndinoitwa comrade Shanduko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi dzinogadzira mishonga dziri kurwa nekubudisa mushonga wekurapa chirwere cheCovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zhinji pasi pose. Imwe kambani Moderna yekuCambridge mudunhu reMassachusetts muno muAmerica yakazivisa nezuro kuti mushonga wayo wenhomba kana kuti vaccine yeCovid-19 uri kuratidza kubudirira pavanhu vaushandisa pakuedzwa kwawo. Moderna nevakuru vezveutano muhurumende yeAmerica vanoti vave padanho rekupedzisira rekuedza mushonga uyu pavanhu. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanotudza pamusoro pemushonga uyu.
Mushonga uri kuranwa trial ne Moderna unonzi mRNA-1273. Saka kuti vanhu vasakanganisika kudzwisisa ngatingouti 1273.
Ndowei mushonga uyu?
Inhomba, ivaccine, mushonga unotarisirwa kuti kana ukabaiwa mumunhu unokonzera kuti munhu agadzire masoja emuviri anoita kuti akwanise kuzvidzivirira kana kuti kuresponda kuCovid-19. Saka senhomba yega yega kana munhu anenge abayiwa mushonga uyu mwiri wake unobva waziva kuti mune chaiswa munomu wogadzira masoja wokurwisa ichocho zvinoreva kuti unenge wava ne kasha unoita kuti kana ukazo exposedwa ku COVID-19 mwiri wako unenge wakutoziva kuti chinhu chakashata utanga kuzvidzivirira nekurwisa utachiona weCOVID-19.
Imimi neruzivo rwenyu pane tarisiro yakadini pamushonga uyu?
Pari zvino tingati hatisati tasvika pekutingarove bembera. Mushonga uyu wakada kufanana neumwe uri kutestwawo zvakare neimwe kambani inonzi Pfizer. Zvataona pari zvino ndezvekuti hongu mushonga uyu unobatsira kugadzira masoja anozvidzivirira. In other words, muchirungu tingati wakaestablish a decent protection against the virus. In other words, waka build a immunity, waka build a masoja, akaita kuti muviri ugadzire masoja ekuti panozouya COVID-19 virus muviri unobva waziva kuti chinhu chinofanira kurwiswa, hatifani kuchitambira mumuviri, wozvidzivirira. Asi pachine mibvunzo yakawanda. Wekutanga mubvunzo ndewekuti protection iyi inolasta for how long? Uye hatisati taziva kuti pascience kana kuti pakunzvera kushanda nekune simba remushonga uyu, tinoda mushonga une simba rakadini kuti pazosvika pakuti kana munhu akasitwa exposed kuthe virus yeCOVID-19 haakwanise kurwara. Ndo mubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri ndewekuti mushonga uyu uri safe here? Pari zvino pavanhu vakatestwa, nekuti vanhu vanga vasina kuwanda vanga vari vanhu 45 chete, uye makore avo anga ari pamakore anobvira 18 achisvika pa55, zvinoreva kuti ndo vanhu vanotarisirwa kuti vanenge vaine utano hwakasimba. Tichazoona mamwe masvondo maviri ari kuteera. Moderna icharelisa mamwe maresults evanhu vati kurei, vanhu vati kurei vanenge vachitarisirwa kuti utano hwavo hwagara hwakadzikira. Saka ikokoko ndokuchatiratidza kuti kana utano hwemunhu hwagara hwakadzikira, iwo mushonga unobatsira here zvakanyanya sezvataona apa. Asi sezvandataura, hatikwanisi kurova bendera pari zvino nekuti pachine mibvunzo yakawanda inoda kuanzwa.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Brothers nekambo kavo mbereko yakaramba. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi munyika mave nevanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095 vabatwa nechirwere checovid-19 kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari yebhajeti pakati pegore tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.